Tutanga tuta kutenda munhu wese akabuda achienda kuno register kuvhota panguva iyo iya tanga tine mabhiti mana ari kupera nhasi. Ndochikurudzirazve kuti ndine shuro rekuti vheti ichakwanisa kuextenda imwe nguva yekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuno register, uyo wese asaririra kuti akwanise kuwana mukana iwoyo wekuzoenda kuno register kuvhota. Pasina kuregister vanofanira kuziva kuti process yekuregister iri kuitiwa kusvika panguva ichazonzi nevheki kwave nenomination court. Apo pachazonzi vanhu ngavatsirega kuregister kuvhota kwenguva iyoyo takatarisana nemaelections a2018. Saka ndinotarisa kuti each and every district kana padistrict roga roga panenge pachiregistwa vanhu. Ikurudziro yedu vasati vakazvimirira kuti munhu wese ngaende anoregista kuvhota. Ndo mukana watinokwanisa kuwana tichisarudza hurumende yatinoda.
Tinozwa kuti iyo zeki iri kuda mari inoita $8 million kuti inge ichikwanisa kufambisa chirongwa chekuwedzera nguva yekunyorisa kuvhota ichi. Zvinhu zvamunotarisira here kuti vanokwanisa kuwana mari iyo zvichizobudirira?
Ini ndaifungira kuti ndo chinhu chakakosha kuhurumende kuti ipe chiratidzo chekuti inokoshesa, hatingati maraiti avanhu, kodzero dzavo kuti vanhu vakwanise kuenda kunorejesa. Zvibinga mupini zvakasangana nevanhu vakawanda patatine mafezi mana apo apo, kusanganisirana nezvematongerwo enyika mukatarisa mufezi tei mamusina kunotomira zvakanaka muZimbabwe. Izvo zvakazofa chaizvo kubuda kwevanhu kuenda kunorejesa kuvhota.
Munotarisira here imi kuti nguva iyi toti yazobudirira kuwedzerwa ingakwanisa kuti uwandu hwevanhu hukwire kusvika pa7 million iri kutarisirwa nezveke?
7 million haikwanisi kubatsisa ndo, asi chatinoziva ndechekuti uwandu hunototi huwedzere nokuti isu matakazvimirira inguva tichakwanisa kushanda sezvo tichiuvanhu tichikurudzira vanhu vaende kumaregesta. 7 million inogona kutadza kubatika, asi kana tikakwanisawo kupfuura 5 million takuenda kunana 6 million tinoreva kuti tinenge tashanda chaizvo. Regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kuti munhu wega wega anemafarisiro ichinoshinda pamusoro ndonguva yekuwanikwa muchitaridza kodzero dzenyu pakuenda muchinosarudza vanhu vamunoda kuti vatungamire nyika yenyu.